Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhura chikumi 5 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndimi wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vanotaura kumusangana we United Nations Ocean Summit vachiti nyika dzisina makungwa dzine zvakawanda zvadzinobatsirwa nemakungwa. Asi mapata anopikisa anoshoropodza rwendo rwava Mugabe kuNew York achiti vari kutambisa mari yenyika kuenda kumisangano yavanofanirwa kutumira makurukota avo. Chikwata cheHighlanders chinopiswa faindi zviuru zvina zvemadhora zvichitevera kuwanikwa chiine mhosva pamhirizhonga yakaitika pamutambo wacho neDynamos kuBaba Fields. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vataura nhasi pamusangano wakanangana nezvekuchengetedzwa kwenyanza nemakungwa kana kuti Ocean Summit muNew York. Musangano uyu watanga nhasi uye unotarisirwa kupera nemusi wechishanu. VaMugabe vari pakati pevatungamiri vatatu chete kubva kuAfrica vaenda kumusangano uyu. Vamwe vatungamiri vaenda vatungamiri venyika dzeGabon neTogo. Dzimwe nyika kusanganisira South Africa neMozambique dzatumira makurukota ehurumende adzo. Vamwe vataura pamusangano uyu vanosanganisira munyore mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres. Vachitaura pamusangano uyu nhasi vaMugabe vati nyanza dzakakosha kunyange kunyika dzisina makungwa.
The oceans and the seas are a vital resource to all of us.
Makungwa nenyanza zvinhu zvakakosha zvikuru kunyika dzose kunyangwe dzisina zviwanikwa izvi nekuti zvinhu zvikasamira zvakanaka mumakungwa zvinobata nyika dzose dzepasi rino.
VaMugabe vatiwo makungwa akakosha zvikuru kuZimbabwe munyaya dzekutakurwa kwezvinhu.
The oceans and seas contribute significantly to the development of my country. In their capacity as a model for the conveyance of goods between my country and the outside world.
Makungwa nenyanza zvakakosha zvikuru kunyika yangu sezvo zvichishandiswa mukutakura zvinhu. Tinotarisira kuti kutakurwa kwezvinhu nenyanza kuchatowedzera.
Mutungamiri wenyika vashorawo nyaya yezvirango vachiti Zimbabwe iri kunyimwa mari yekugadzira mamiriro ekunze.
I wish to remind some partners that while they may exclude my country from some financial and technical assistance facilities because of the illegal sanctions they continue to maintain against it, the effects of climate change.
Ndodawo kurangaridza vai vanonyima Zimbabwe mari nezvikwanisiro nenyaya yezvirango kuti kana pasvika panyaya yemamiriro ekunze zvematongerwo enyika hazvipindi.
So please down with your sanctions.
Mutungamiri weUnited Nations 71st General Assembly vaPeter Thomson vataurawo pamusangano uyu vakati vane chivimbo chekuti nyika dzichatora matano kugadzirisa chiga cheUnited Nations kana kuti Sustainable Development Goals chegumi neina chakanangana nekuchengetedza zviwanikwa zvemunyanza nemakungwa. Tichiri panyaya iyi, mapato anopikisa hurumende pamwe neveruzhinji nhasi vasvora mutungamiri wenyika Robert Mugabe nekuenda kwavo kumusangano weUnited Nations uri kutarisa zvinoitika mumakungwa uyo uri kuitwa kuNew York muAmerica vachiti uku kutambisa mari yenyika panguva yenyika yakatarisana nematambudziko akakura kwazvo. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi. Veru zhinji vataura nestudio 7 vati havasi kufara nerwendo rwavamugabe urwu vachiti zvinorwadza kuti mutungamiriri wenyika ari kushandisa mari yakawanda achiita nzendo dzisina chadzinobatsira nacho nyika. Mumwe ane pfungwa dzakadai ndivaFrancis Machimbidzofa vanogara mumusha weHatfield muno muHarare avo vati rwendo rwavamugabe urwu runovarwadza nekuti mutungamiriri wenyika ari kushandisa mari yakawanda panguva iyo hurumende iri kutadza kubhadhara vashandi vayo nenguva pamwe nekuva pamihoro yakakodzera.
Rwendo rwamugabe rwokuenda kumusangano wezvemakungwa zvakafanana nomubereki asina mwana oenda kunofisting yechikoro kusina mwana wake unofunda ikoko nokuti maitiro ake anotoshamisa nyika yakaomerwa kudai. Vashandi vehurumende vasingatambiri iye achipedza ke mari achingokwira ndege zvisina nomusoro wese.
Zvataurwa navamachimbidzofa izvi zvatsinirwa namuzvare Rutendo Chadimana avo vanorarama nekutengesa mumigwagwa iri pakati pedhorobha reHarare. Muzvare Chadimana vati rwendo rwavamugabe urwu rwakafanana nerwemuvhima anoenda kunovhima mhuka yaasingadye.
Vamugabe vari kutambisa mari yenyika vachienda kumusangano yemakungwa imo munyika mava musina gungwa. Vari kutitambisira mari yenyika.
Mapato anopikisa hurumende akaita seMDCT asvorawo rwendo rwavamugabe achidai hurumende yaikoshesa raramo yeveruzhinji. Vamugabe vangadai vachirega kuenda kunzendo zhinji votumira nhume kumisangano yakadai kuitira kuti vachengetedze mari yenyika. Mutauriri weMDCT vaobert gutu vati kunyange hazvo misangano yeUnited Nations yakakosha musangano wezvinoitika mumakungwa uyu hauna chaunobatsira Zimbabwe nacho sezvo Zimbabwe iri nyika isiri pedyo negungwa.
Tinoziva isi kutongwa kwavamugabe havana basa nevanhu, vane basa naivo nemhuri yavo nevamwe vetingangoti ruling elite vari pedyo pedyo navo. Zviya zvokuzoti rudhende rwavata pamupevhment rwakamirira kuti rwuwane ma$20 kubva mabhengi hazvivashayisi hope izvozvo. Munhu asisisina mwoyo. Zvotaridza kuti shoma iyoyo mari yakabva kuda kumatobacco sales angariko akapera kana mazuva ano kana kuti achiri kunopera izvozvi pamatobacco sales flow muno muHarare. Ndo mari iyoyo inounganidzwa yotorwa yose iri cash nokuti vanototakura iri US dollar. Tose tinoziva kuti pavanotakura mari havatakuri havatombofambi nekadhi kana rine rinonzi credit card, vanofamba uri musvo sokutaura kwavaita musvo iri US dollars. Vanotakura $4 million pose pavanoenda mhiri kwamakungwa. Saka ukaona vane delegation yavanhu 50 wofunga kuti munhu umwe anenge achipuwa pediamu yake angava mamiriyoni mangani avanenge vashandisa emapediamu tisingaverengi mari yokuhaya ndege nokuti ndege yavakaenda nayo indege yokuhaya.
Vaguti vati hapana chikonzero chekuti vamugabe vaende kumusangano uyu nemudzimai wavo amai Grace Mugabe avo vanozivikanwa nembiri yekutenga zvinhu zvinodhura pose pavanoenda kunze kwenyika. Vagutu vati vamugabe vave munhu ave kutonga nyika ari mundege sezvo vachigara vachiita nzendo dzisingapere. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaChris Mushowe kutizwa kuti musangano uyu wakakoshera chii kuZimbabwe, asi mutauriri wavamugabe vaGeorge Charamba avo vatatadza kutaura navo zvakare vakabuda mumapepa nhau masvondo mashoma adarika vachiti kuswerombeya nepasi rose kunoitwa navamugabe kunoratidza kuti vane utano hwakanaka kunyange hazvo vachigara vakaenda kunorapwa kuSingapore. Vamugabe vakaperekedzwa kumusangano wekuNew York uyu nemudzimai wavo gurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vasimba rachemumbengegwi pamwe negurukota rinoona nezvemvura pamwe nemamiriro ekunze amai Opa Muchinguri Kashiri nevamwe vakuru vakuru muhurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inonzi yakapa kambani yekuChina yeLuxton Group Limited basa rekuwanisa nyika michina yekushandisa mukunyoresa kuvhota musarudzo yebiometric voter registration kits, izvo zviri kushorwa zvikuru nemapato anopikisa. Mutauriri weMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai vaobert gutu vanoti zvakaitwa nezeki zviri kunze kwemutemo sezvo mapato akawanda ezvematengerwo enyika akanga akomekedza kuti michina iyi itengwe kubva kukambani yekugerman yedemalog identification systems mushure mekuedzwa kwemichina yemakambani maviri aya. Vagutu vanoti vanoona sekuti zeki yakatevera ushamwari hwebato rezanu PF nebato recommunist party of China pakupa basa iri kulaxstone. Mashoko avagutu aya atsinirwawo nemutauriri webato reMDC inotungamirwa namuzvinafundo Wolfman Ncube vakurawo nechihwai avati veruzhinji vari kutadza kunzwisisa kuti unyanzvi hwekambani yekuchina here hwakaita kuti ipiwe basa iri kana kuti urongwa hwehurumende yezanu PF hwekudyidzana nenyika dzekumawirira hwelook east policy. Asi zeki inonzi yakazivisa kuti yakasarudza Luxstone pamberi pedemalog nekuda kwemutengo wayo wakaderera. Luxstone inonzi yakachaja mari inoita US$3.9 million zvichienzaniswa neUS $5.5 million yakanga yachajwa nedemalog identification systems. Mukuziya nezvenyaya iyi ngatinzwei hurukuro yataita navagutu.
Isu tinoziva kuti State Procurement Board ndo yakapa directive kuzeke kuti kambani ye Luxstone Group Limited yekuchina inofanirwa kunge iri iyo ina tender yokusupplya mabiometric voter registration kits. ZANU-PF tinoziva kuti vanogara vachitaura kuti ivo vane usawira makare makare usawira hwemandorokwati nenyika yechina kunyanya-nyanya necommunist party yekuchina. Saka isu tinoona kuti Luxstone Group Limited apa tirikuona ruoko rwemikuvhu.
Asika vagutu iyo kambani yeLuxstone imwe yemakambani akanga akakomekedzwa neUnited Nations inove yamaikurudzira kuti inge ichipindira munyaya dzekusarudzwa kwekambani. Chii chazoshata apa?
Isu tikangoti tine intelligence uchenjeri hwatinowanawo sebato zvimwe zvokuti hazvingataurwi pamhepo. Asi uchenjeri hwatinowana intelligence yatinowana ndeyekuti vezek vakaona kuti zvimwe zvanyore kuti vazobata nekambani yeLuxstone nokuti inobva kuchina. Vachiona ivo kuti zvinotinetsei kuti vazobata nekambani inobva kugerman iyo yedemalog identification system kunyanya-nyanya kana kuti maringe nenyaya yekuti ZANU-PF hurumende yezanu nebato racho rezanu rine usawira hwakasimba necommunist party yekuchina. Saka vakaona kuti kana pane michiribidi yavari kuronga yavari kuda kugadzirisa kana pane mikuvhu pati 2 yavari kuda kuronga zvaizonyanyonetsa kuti varonge vachishanda nedemalog identification system.
Saka imi muri kukurudzira here kuti vanhu vasashandisa michina iyi? Zvii zvamuri kukurudzira?
Vanhu ngavarejiste muwandu hwavo. Toda kuti maZimbabweans muno muZimbabwe nemi muri ikoko mhiri kwamakungwa nevamwe vari kupi nekupi zvako vanuatu Australia New Zealand ngavauye varejiste panongotanga iyoyi process yokuregister.
Mutauriri weMDCT Valbert Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Gavana weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vanoti dhora remunyika harisi kuzodzoka nechimbi-chimbi nekuti upfumi hwenyika hausati hwagadzikana. Mashoko aya ari kuuyawo apo World Bank yaburitsa mashoko ekuti iri kutarisira kuti upfumi hweZimbabwe huchakwira nezvikamu zviviri nezviga zvitatu kubva muzana kwete zvikamu zvitatu nezviga zvisere kubva muzana. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vakanga vati upfumi hwaizokwira nezvikamu zvitatu nezviga zvinomwe kubva muzana. Kunyange upfumi huri kutatarika, makurukota ehurumende kusanganisira gurukota rezvemigodhi vaWalter Chidakwa vanoti hurumende iri kuda kudzora dhora remuZimbabwe ichishandisa goridhe semusimboti. Kunyange Zimbabwe yakaparura mari yemabondnote, zvino hazvina kumira zvakanaka sezvo vanhu vari kupedza mazuva akawanda vakarara panze pemabhanga vachida kutora mari dzavo. Blessing Zulu Studio 7 abata vamangudya akatanga nekuvabvunza kuti vanoti kudii nemashoko emamwe makurukota ekuti vari kushanda zvakasimba kuti dhora reZimbabwe ridzoke.
Izvo zvakangozvionawo manewspapers. Isusu takati if you read what we said Monday report statement many times is that the local currency yeZimbabwe can only come back when the fundamentals of the economy are right.
Apa mungati murutarisa zvinhu zvakaita sei?
Takati chekutanga tofauta time reserves, we should be able to defend the currency. In takati izvo tofauta time reserves of the foreign currency are 6 to 1 year reserves of foreign currency. You know yourself kuti tarasiki by that level. Chechipiri takati izvo our capacity utilization in my industries before we are above 80%. Because we know that it is 50%, that is below. Chishitatu, that to follow the business sentiment, it is consumer the business confidence. Yapo, yakona kuti yapo zvakanaka. Unozokuti right now we are still working towards that. We also say that to follow a balanced budget, which means our revenue and expenditure zvakaringana. Because we know that it's not like that. Saka, it's premature to talk about the return of the currency. Even if it is backed by gold, you know that we are gold reduces at na reserves of that gold. That's why some are reserves. And therefore, we own read it in the newspapers, and that is far what we can say. We stand by what we said in the Monday report statement. I wish if you could publicize what we said in the Monday report statement. Many times we've said many times. But people, they're more worried more about us without reading our policy statements, which are very clear. And we say that Zimbabwe will remain utilizing the multi-currency system. The issue is that the rand is part of the multi-currency system. It's in the multi-currency system. And therefore, people can use maranzi, my USC, my euro, my figma, as I may say, basket. So it's in the basket.
Avanga vari Governor of Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, vachitaura vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 6065. Ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weBritain amai Theresa May wati mapurisa avo anoziva mazita evanhu vatatu vakauraya vanhu vanomwe nekukwadzisa vanhu vanopfuura makumi mashanu nemusi wemugovera muLondon. Amai mei vati mazita aya achazoto uburiswa uye vati mapurisa vane vanhu kumi nemumwe vakabata maererano nenyaya iyi. Nyika dzinosanganisira Saudi Arabia, Egypt, Bahrain, the United Arab Emirates, Yemen neMaldives dzagura kudyidzana kwadzo neQatar dzichiti nyika iyi inobatsira varwi vanopfurikidza mwero. Gurukota rezvekunze mukata rinoti zvaitwa izvi hazvina chikonzero kana chokwadi uye zvinotaurwa ndezvemanyepo. Varwi vechikwata cheRevolutionary Armed Forces of Colombia kana kuti FARC nemusi wesvondo vakati hurumende yeColombia iri kuramba ichityora zvitenderano zverunyararo zvinogona kuzotadzisa chikwata chavo kukunda kukanda zvombo pasi. Kanzuri ya Harare ichishanda nemasangano akazvimirira yakavandudza klinika yemabvuku kuvechipatara izvo zvoyemurwa zvikuru nevagari vekumabvuku. Vagari vanoti kuvepo kwechipatara ichi kuri kuvabatsira zvikuru mukuwana kodzero yeutano nemutengo wakaderera. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Chipatara chemabvuku ichi chave nemishina inoshandiswa kuonekwa zviri mumuviri inosanganisira maultrasound scans neradiological services. Pachipatara apa pave kuvhiyiwawo kusanganisira madzimai anenge aine pamuviri, kubviswa mazino pamwe nekutorwa maX-ray. Klinika iyi isati yava chipatara, vanhu vaitumirwa kuzvipatara zvakadai seHarare Hospital neParirenyatwa Group of Hospitals. Amai Sandra Masiwa ndeumwe mugaro wekumabvuku. Amai Masiwa avo vanga vachibva kuchipatara chemabvuku kunorapisa mwana wavo vanoti kusimudzirwa kwekliniki iyi kutive chipatara kwa vale rutira upenyu, sezozo batira mukurapwa kwavo, pachipatara chiri pedyo navo.
Sema residence ema bvuku tiri kubenefita zvakanyanyisa nekuti ezvinezvi kana even ukanga uchirwara kana even uine any macomplications anenge aitika hatichareferiwa kune mamwe mahospitals takungobatsirwa pamabvuku hospital saka tinongotendawo sema residence emabvuku zviri convenient for us and also zviri more effective kwatiri and also zviri kukata macosts ekuti hatikwanise kunge tichingo enda kune mamwe kune zvimwe zvipatara nekuti tane chipatara chihombe mumabvuku.
Izvi zvatsigirwa namusvare Caroline Kasingizi avo vaudza Studio 7 kuti kuvapo kwechipatara ichi kwava kuderedza mari yavanoshandisa mukuwana utano hwakanaka. Musvare Kasingizi vanoti munguva shoma yapfuura vaiti vakasangana nematambudziko anoda maX-ray kana kuvhiiwa vaitonotsvaga rubatsiro kuzvipatara zvakadai seHarare Hospital neParirenyatwa izvo zvavanoti zvanga zviri kure navo uye pachidawo mari dzekufambisa kuenda kuzvipatara izvi.
Izvi sevagari vemuno mabvuku zvati zviri kutifadza chaizvo kozi tangokwanisa kuti nyangwe ndikati rugoko rwangu ndikuda X-ray ndokwanisa kungoenda ipapa ndotoitwa X-ray yangu pasina kuti ndamboita mboita makosti ekuenda kana kuHarare kana kudini. Zviri kutibatsira pakuti zvoni even if ndisina mari ndirikungokwanisa kuenda nyorwa kadhi zvese pamari yekadhi iyoyo ndikwanisa kuzviona mipiritsa yacho yoo zvese ndozviona ipapa.
Mukuru anoona nezvemabasa eutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti kuvapo kwechipatara chemabvuku kwaderedza zvikuru varwere vanoendeswa kune zvimwe zvipatara. Mbachonzi vati sekanzuro vanofadzwa zvikuru kuti varwere vowana kubatsirwa panzvimbo imwe chete vakatiwo zvinobatsira kuchengetedza upenyu kunyanya kumadzimai anenge asangana nenjodzi mukusununguka.
Pamabvuku yezvinezvi takuti ukapinda mujirawo yemabvuku unoonekwa nachiremba unoitwa maX-ray kana paine ropa rida kutorwa ari kutariswa ari kuongororwa unoenda laboratori yacho iripo. Kana uchida kuitwa maX-ray anoitwa, maultrasound anoitwa, kana uchida kugadzirwa mazino zvese zviripo.
Kanzuro yeHarare inoti iri kutarisira kuvandudzawo mamwe emakirinika ayo ari mumusha inogara vazhinji kuti avewo zvipatara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Sangano revanotenga nekutengesa zvinhu kunze kwenyika kana kuti Cross Border Association raparura umwe chirongwa chekukweretesa vanhu mari inosvika mamiriyoni 15 emadhora kubva kubhanga guru renyika. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi, mukuru weCross Border Association muzvari Fari Chadimana vari chirongwa ichi chichayamura vanotengesa kuti vakwanise kuwana mari yekuAmerica kuti vanotenga zvinhu kune dzimwe nyika. Muzvari Chadimana vati bazi ravo richakwanisa kuita kuti vanhu vapihwe chikwereti kuburikidza nehomelink iyo inenge yapihwa mari nebhanga guru renyika.
Bond renu muagri bank monyorwa tsamba yenyu inobva kuassociation munoona mobva manowana US dollar.
Vanhu vanosungirwa kuvhura mabhuku ekubhanga nemadhora mashanu chete nebhange reAgribank uye kuti munhu ave nhengo inozopiwa chikwereti anofanirwa kubhadhara mari inoita madhora 100 iyo vazhinji vanoti yakawanda. Vabhasi ushana avo vapinda musangano wanhasi vati madhora 100 imari yakawanda uye vanokurudzira kuti dai yadzikiswa.
Nekuti mari yokustart a business too much $100 yose. Isusu kuda kuna bizo utete tina mari. That's why iti chidi mari yatu kutala isho yaka want. $100 is too much. Wanaru kutambra marati.
Mumwe mudzimai anoita zvekutenga midziyo yemumba nezvekupfeka kuTanzania amai Cornelia Sande vanoti vanotenda maruva vadya chakata sezvo pane zvirongwa zvakawanda zvakambouya asi hapana zvavakawana.
Kunzi zvandudzara kuti mai veAgribank vakauya kuronzi vakauya kwedu kumusika yemumavheji zvikanzi tauya tikuda kupa vanhu zvikwereti ma300 unobhadhara after 3 months wauya vanhu kuenda kunotisa zvimapepa kuita semazai panoitika zvinhu zvaka mamari kudai nanhasi vakabhadhara vanhu kafotokopi machiko nanhasi hakuna chinhu nanhasi agribeng varidzi vacho eagribeng vakatouya hamenitimboona izvi.
Muzvare Chadamana vakatyamadza vanhu vapinda mumusangano wanhasi vachiti vanotora mari yechikwereti nebazi ravo vanofanirwa kutaura zvakanaka pamusoro penyika nevatungamiri kwete kushoropodza nyika kana vave kunze kwenyika.
Ende makrosa bhodha hakusiko kuti makrosa bhodha macross border wochambire kutaura nyika yazvona yakazoshata isusu tinotarisira kuti macross border vaive vanhu vari principled vanhu vanoziva kuti isusu tiri kumiririra nyika yedu woedza zvakanaka woedza zvakashata kana takubudoko zvese zvakatinakira handiti todzoka tochema hedu kunoko.
Munhu anenge ave nhengo anokwanisa kutora mari yechikwereti inosvika madhora chiuru iyo anobhadhara kwemwedzi mitatu yava zvikamu zana nechimwe kubva muzana. Mari yechikwereti inobuda mazuva matatu kubva painenge yanyorerwa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Munhau dzedu dzemitambo, ngatinzwei zviri mugapu remutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati.
Kunyange hazvo Dynamos yakatanga ichitatarika mumakundano ekasolaga Premier Soccer League, chikwata ichi chabaka moto zvekuti chave pachinhano chechisere kubva pachinzvimbo chegumi nenhatu zvichitevera kurova kwachakaita Chorocho Pirates 1-0 nechibodzwa chakakandwa naQuality Kangadze. Dynamos yave nemapoinzi makumi maviri mushure mekupiwa mapoinzi matatu mumutongo wabuditswa nhasi wemutambo wavo neHighlanders uyo usina kupera zvakanaka nemhaka yemhirizhonga. Pamusoro pemapoinzi matatu aya, Dynamos yapiwa zvekare mutambo uyu nezvibodzwa zvitatu 3-0 zvichinzi vatsigiri veHighlanders ndivo vakakonzera kuti mutambo uyu umiswe. Highlanders yabhadhariswa zvekare muripo wemari inoita iyo zviuru zvina nezvakaitwa nevatsigiri vavo musi uyu. Pari zvino Dynamos iyo yaenzana mapoints neHighlanders pamwe neFC Platinum yasiyiwa nechikwata chiri kutungamira chengezvi Platinum Stars nemapoints matanhatu, asi murairidzi wavo Lloyd Mtasa ane chivimbo chekuti vangangotora mukombe wekaso laga uyu gore rino.
Kutanga kwatakaita zvanga zvakaoma zveshuwa, asi nekufamba kwenguva takanga takuonawo kuti zvinhu zvedu zvinenge zvanga zvaakuendeka kusvika pari nhasi, zvekuti tine tarisiro tichitarisira chinhano chechipiri.
Ngezi Platinum Stars ine mapoinzi makumi maviri nematanhatu mushure mekuita mangange 0-0 nechapungu muBaobab Stadium nezuro. Black Rhinos ndiyo iri pachinhano chechipiri nemapoinzi makumi maviri nematatu, asi chikwata cheZimbabwe National Army ichi chaive chisina mutambo mukupera kwesvondo sezvo mutambo wavo neCapes United wakamiswa nekuti maGreen Machine aive atamba nechishanu neAl Ahly Tripoli makwikwi eCAF Champions League. Svondo rino hakuna mitambo yekasolaga Premier Soccer League vachipa nguva kumaWarriors ayo ari kutamba neLiberia makundano e-2019 Africa Cup of Nations. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Vateereri musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM apo tiri kutarisa nezverwendo rwavamugabe kumusangano weUnited Nations Ocean Summit. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutemera mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanotaura kumusangano weUnited Nations Ocean Summit vachiti nyika dzisina makungwa dzine zvakawanda zvadzinobatsirwa nazvo nemakungwa. chikwara chaHighlanders chinobviswa faindi zvuru zvina zvemadhora zvichitevera kuwanikwa chiine mhosva pamhirizhonga yakaitika pamutambo wacho neDynamos kuBaba Fields. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamina Chris Gande namutungamiri Nkomo.